manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemugovera mbudzi 14 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuhwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzvina business wechidiki anga aine mukurumbira munyika. Genius Ginimbi Kadungure anoradzikwa zvine mutsindo kumusha kwake kudomboshawa.
Iri zuva rakatikoshera isu sevanhu vari muinformal sector zuva ratinenge tichicherechedzawo nekuongorora basa redu kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei nepane dzimwe nguva tinenge tichipemberawo kuti mabasa edu ari kutipa pfundutso yeraramo but kupembera kwatiri kuita gore rino tiri kupembera takatarisana nemadambudziko akawanda
vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanocherechedza zuva reInternational Vendors Day Studio 7 inotarisa zvakadzama kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia kuno kuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vaviri vakafa nezuro nechirwere cheCOVID-19. Ukuwo vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vose vakabatwa nechirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati, vanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi matanhatu nevashanu kana kuti 8,765. Uye vapora vava zviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe 8,090 zvichitevera kupora kwevanhu makumi maviri nevasere nezuro wakare vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matatu negumi nevasere ukuwo vafa vava mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro wakare Muzvina business wechidiki anga aine mukurumbira munyika, Genius Ginimbi Kadungure, aradzikwa zvine mutsindo kumusha kwake kudomboshawa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo paine mutauro kuti vakadungure avo vaive nebhizimisi rekutengesa gasi nekutakura zvinhu kuchengetedza zvinhu zvevanhu vaiita bhizimisi ravo zvisina kujeka hama neshamwari nevashandi vavo vatsanangura mufi semunhu aishanda nesimba vachiti ndozvakaita kuti vabudirire muupenyu hwavo vati Genius munhu akakura achitambura uye aigara achivaudza kuti achashanda zvakasimba kuti awane zvinhu zvese zvaishaya apo aive achikura imwe hanzvadzi yake Juliet ati Genius uyo ave nezita remadunzirwa rokuti Ginimbi akatanga kutsvaga mari achiri mwana mudiki zvekuti dzimwe nguva aitoba shuga kumba kuti anoitengesa kuti awane mari atiwo Genius munhu aibatsira mhuri pamwe nemusha zvekuti kufa kwake pavasiya vari pamhene
saka Genius akafara endi musi wakazofa very unfortunate Genius akachichengeta mhuri. I understand kuti vanhu vari kunzo vari maexpectations avo avanofunga machengeterwo anofanira kuitwa mhuri. But what I want to tell you kuti isai bhutsana nemachengeterwo ataitwa naGenius.
Shamwari dzaGenius pamwe nasekuru vake vakenimbaiwa vatsanangura mufise munhu aishanda zvakasimba uye aiita zvese zvaikwanisa kuti awane mari. Vatiwo havasi kufara nekuti vanhu vari kutaura zvakawanda zvekuti Ginimbi aiita chitsotsi nekushandisa nzira dzisina kujeka kuwana mari. Vakati vanhu vanofanira kushanda nesimba kuti vabudirire kwete kutaura manyepo pamusoro pemufi. Vamubayiwa vashorawo zviri kubuda pamadandemutande pamusoro pemuzukuru wavo vachiti vanhu ngavashande nesimba kwete kushora nekutaura manyepo pamusoro pevanhu vanozvishandira. Imwe shamwari yava Ginimbi yatiwo inoziva mufise munhu aishanda nekufara zvakasimba. Akati manyepo aitaurwa nevanhu kuti mufi aishandisa mushonga kuita mari. Akafa mutsaona yemotikari pamwe neshamwari dzake Limumba Karimu wekuMalawi, Maona kana kuti Michelle Amuli na Elisha wekuMozambique. Hama dzevatatu ava avo vakatsva zvakaipisisa zvekutadza kuzivikanwa dzange dziripo parufu rwaGinimbi uye dzati vachavigwa kana ongororo rikitwa nemapurisa yapera. Ginimbi anonzi aimhanya zvakanyanya apo akaita tsaona, uye mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanhu vanofanira kutevedza mutemo wepamugwagwa zvisinei kuti ndivanani.
So there is no need yekuti vanhu vaite play around nenyaya yespeeding kana kuti to take no issues of speeding for granted. What it entails is vanhu ngavave responsible on the road irrespective of the class of a vehicle which is being driven by a particular person or a particular driver.
Ginimbi uyo ave nemakore 36 ekuberekwa aifamba nemota yeRolls Royce Wraith apo akashaya, uye munhu aizivikanwa nenyaya dzekumhanya pamugwagwa. Ndakamirira Studio 7 kudombo shava, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revanhu vanotengesa zvinhu mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti rabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reInternational Vendors Day. Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mimigwagwa. Tabata mukuru wesangano iri vaSamuel Wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Iri zuva rakatikoshera isu sevanhu vari muinformal sector, zuva ratinenge tichicherechedzawo nekuongorora basa redu kuti zvinhu zvedu zviri kufamba sei, nepane dzimwe nguva tinenge tichipemberawo kuti mabasa edu ari kutipa pundutso yeraramo. But kupembera kwatiri kuita gore rino tiri kupembera takatarisana nemadambudziko akawanda kusanganisira chirongwa nyaya iyoyi yecovid yadai kukanganisa mabhizinesi ese kwete muinformal sector chete, nekumbocherechedzawo kuti mitemo iri kutibata sei kana kwatiri kuita pasi rese vanhu vari kutarisa zuva iroro, ende tichitarisira kuti tinowana dzimwe mhinduro pamatambudziko atiri kusangana nawo. Sakai zuva rekuonesana semainformal trader, zuva rekuonesana sehurumende, zuva rekuonesana semalocal authority, zuva rekuonesana sevana veZimbabwe.
Sevanhu vanotengesa zvinhu zvavo mimigwagwa, shuviro yenyu ndeyeyi takatarisa zuva ranhasiri?
Shuviro yedu ndeyekuti isusu tichitanga kurecognizwa nemalocal authorities nehurumende dzese, tirecognizwe sebandiko riri kubatsira kukura kwemaekonomism pasi rese. Mukatarisa pasi rese izvezvizvi, nyika dzese madeveloping countries, employment hombe iri muinformal sector. Saka isusu chichemo chedu ende tarisiro dzedu ndedzekuti hurumende dzese ngadzinge dzichicherechedza kukosha kweinformal sector, ndokuri kuemployiwa kana kuri kuwanika mabasa nevechidiki vakawanda, madzimai akawanda pasi rese. asi tikatarisa mitemo inoiswa nehurumende dzakawanda pasi rese haisi kusapota kukura kweinformal sector, haisi kusapota nekuisa mapolicy anosapota kuti informal sector inge ichibatsira even kukura kwemaekonomi. Saka tiri kungoti isusu let's support my informal sector, ngativape zvikwanisiro vaendere mberi vachichengeta mhuri dzavo. SemuZimbabwe, over 90% ngevanhu vari kurama neinformal through informal sector. Saka hurumende yedu tinotarisira kuti tise mitemo dzinotibatsira kuti tinge tichishanda mune zvakanaka. Tinotarisirawo kuti pekushandira pedu panonga pakavandudzika, iko zvinoonai denda ratinaro recovid. Kushaikwa kunoitika mvura munyika yese hazvitibatsiri semainformal sector. Saka tiri kuti tichiongorora zuva irori, matambudziko ese iwaya, utungamiri hwedu ngahuongorore, upindirewe kuchiisa maresources budgeting redu, kana tichibudgeta tichibudgete tichizva kuti kune informal sector yakabata ikonomi.
Iyo hurumende yamuri kutaura iyi kuti inge ichicherechedza zvinhu zvamuri kutaura izvi, muri kutaura nayo here?
Hurumende tinogara ichitaura nayo, asi tokubva kwenyu mukoma rei, hurumende yedu inenge inoita zvinhu nechinono. Nyaya idzodzi dzemapolisi takangotataura kare, mapolisi aripo izvezvi achaenderana nemamiriro akaita ikonomi yedu. Asi tikatarisa kesi iri kufamba nehurumende redu, haisi kuenderana nezvichemo izvi, haisi kuenderana nechokwadi chiripo chokuti vanhu vari kurarama neinformal sector. Tikatarisa even nyaya dzebhajeti, bhajeti yedu iri kugadzirwa sei, tinonatsokuona kuti hurumende yedu haisi kunatsokugadzirisa kuti panoti getye getye kuti informal sector inge ichibatsirwa kukura. Patinongotarisira kuti tichipemberera kudai, tine chida kuti hurumende yedu iuyewo ichitaura nayo tichiona kuti matsano topangana sei, pane zvinonetsa musekta topangana sei, nokuti pese panenge pana madambudziko kana vanhu vakagara pasi zvinhu zvinogadzirisika. Saka ndo zvatinongotarisira kuti zuva irori, tinotarisira kumashure tichitarisa mberiwo tichiona kuti togadzirisa sei madambudziko aripo.
Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mavhoti emudunhu reGeorgia ari kuverengwa zvakare zvichitevera kupikiswa kwezviri kubuda musarudzo yedunhu iri kwakaitwa nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump, vachiti sarudzo yemudunhu iri haina kuitwa zvakanaka. VaTrump vari kupikisawo zvakabuda mumamwe matunhu avakakundwa navaJoe Biden veDemocratic Party, avo vakanzi nemasangano enhau ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri wenyika. Electoral College iri kusangana musi wazvita 14 kuti izivise zviri pamutemo akakunda musarudzo iyi. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muGeorgia vasimbara sechipere vanoti havaoni kuverengwa kwemavhoti uku kuchichinja mamiriro akaita zvinhu muGeorgia.
Pari zvino vari kudzokorodza kuverengwa kwemavhoti vatamaoko, nekuti panga paine kumakakatanwa kuti mishini yaishandiswa muGeorgia yanga isishandi zvakanaka. Saka nekudaro vakati nekudaro Georgia yakanga iri state yemaRepublicans since 92 waya Bill Clinton. Saka maRepublicans zvakavashamisa kuti kusei rwendo runo after all these years mamakore akadai vakwanisa kukundwa. Saka vangu vachiramba kuti aiwa pane zvakakanganiswa, ngativerenge mavhoti zvakare tichishandisa maoko.
Ikowo kuverengwa kuri kuitwa mavhoti uku vachipere, munofunga kuti kuchatora nguva yakareba zvakadii kuti vapedze?
Kutaura kwavanga vachiita vaiti kunotora svondo, kuna svondo kuti vapedze.
Asi tiri kuona kuti pane mavhoti anosvika mamiriyoni mashanu arikuda kuti averengwe kubva musi wesarudzo dzakaitwa musi wa3 kusvika nhasi November 14, patora mazuva akawanda. Ko, dzingazokwanise kuverengwa sei dzichipedzwa mukati mesvondo mavhoti aya?
Vanokwanisa kuzviita, nokuti mamiriro akaita zvinhu iye zvino ndeyekuti vakuda kuti nyaya iyi ichipera, nekuti iye zvino ezvi mukatarisa COVID iri kutekeshera ende hapasati paitwa patanga kuitwa basa rekuti vachinje kubva kumari Democrats vachienda kumaRepublicans. Saka zvinova zvinokonzera kuti nyika inge iri inge iri vulnerable pachirungu so vanoda kuti zvikurumidze saka ndinofungira kuti vacha vanotsvaga vanhu vakawanda vanoverenga kuti basa iro rikurumidze kuitwa nenguva diki diki
mataura imi kuti izvo Georgia yagara kwenguva yakareba iri pasi peRepublican Party makashamiswa here kuona Democratic Party chitungamirwa nava Joe Biden ichitungamira musarudzo dzemuGeorgia
atingati takashamisika nekuti takange tabva mukuita maelections agavena and governor wemaDemocrats akakundwa ndopaduku duku zvinoratidza kuti akange paine mangange enende dai kwakuru kunzi vemaDemocrats vakakampena zvakanyanya vaikwanisa kukunda Republicans zvinova ndizvo zvakaita vakakuchudzira macampaigns end vakakurira maRepublicans zvakunanyanya kushamiswa nazvo
kudzokorora kuri kuitwa kuverengwa mavhoti emuGeorgia munoona kuchisanduka here pane zvakabuda pakutanga
hapana chichashanduka apa pakana paine chinoshanduka pese panoitwa maelections panogona kuita kukanganisika kunoitwa apo neapo but not handifunga kuti kungachinje maresults
chizvarwa chezimbabwe chinogara muGeorgia vasimbarashe chipere vachitaura vari parunhare vari kuGeorgia kwakare tichiri panyaya yegakava resarudzo dzemuamerica mazana nemazana evatsigiri ava Trump ari kuungana muWashington DC achiratidza kusafara nemashoko ekuti vaBiden ndivo vakakunda musarudzo yemutungamiri weAmerica mazana nemazana evanhu akatanga kupinda muWashington DC nezuro uye huwandu uhu huri kutarisirwa kukura sezvo vanhu vachiri kupinda muguta iri vachitsigira vaTrump kunewo chikwata chiri kutsigirawo vaBiden chiri kuratidzira chiri muWashington DC chiine zvinyorwa zvakanzi Biden won yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika Pakistan iri kupomera India mhosva yekugadzira makembi ekudzidzisa mauto muAfghanistan umo muchange muchidzidziswa mabasa echiuto kuzvikwata zvisiri pamutemo izvo inoti zvichashandiswa mukurwisa Pakistan pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika iyi Nyika dzinoti Honduras, Guatemala neNicaragua dzakazivisa vanhu vemunyika idzi nezuro kuti vabve munzvimbo dzinogona kuvhiringwa nedutumupengo reeta. Dutumupengo iri rauraya vanhu vanodarika mazana maviri mudunhu reCentral America. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari kuita mabasa akabatana nemwanasikana wake wechidiki ekubatsira munharaunda yekuChimanimani mwana wake musikana. Akawanikwa iye achidomwa semumwe akabata mabasa anonwisa mvura imo muno muAmerica. Regai tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubata.
Ini ndinoitwa Lucy Ndongwe Chikowero. Ndiri kubva kuorganization inonzi MTC Educate a Girl Foundation yakatangwa nemwanasikana anonzi Makanaka Chikowero.
Tinokuchingamidza ine mufaro. Amai Lucy Ndongwe Chikowero, mungatsitsana nguro here nezve mwana wenyu maka uyezve ne program yake yakakwanisa kunge achiwana achinominate.
Okay, yeah, mwana wangu anonzi Maka Chikowero ane makore 16 akakwanisa kuwanikwa achinominatewa mu inonzi She Inspires Me Award 2020 iri kuponzwa ne Chicago Red Stars Football Club. Inotarisa madzimai nevanasikana vanenge vachitungamira saka iye akanominatewa the finalist mucategory yema 17 and under.
Mabasa api ari kuubata mwana wenyu maka uyezve kupi?
Maka akatanga organization inonzi MTC Educated Girl inoshandira iri kuchimani mani kuZimbabwe. Asi ane vasikana zvakare vakasikunzvimbo dzakasiyana siyana seBondoro neMurewa nekushamba nekunana dzivarasekwa vanobatsira nezvekutambisa bhora. Vasikana vekuchimani mani vanotapa bhora uye vanhu vanoendesa nherera kuchikoro.
Akatanga sei mabasa aya?
Akatanga ine makore 10 paakaenda kuUnited Nations akasvikonodzidza zvaakadzidza ikoko. Akaenda kuyouth conference akanzwa kuti vasikana vari kudropa out of school vachienda vachinoroorwa. Saka shungu dzake ndedzekudzivirira kuroorwa kwevanasikana vachiri vadiki. Saka akazotanga achingoendesa nhumbi dzekutambisa bhora nemabhora nekuti iye pache zvake anotamba bhora zvakare anoswima. Saka akati ndodawo kuti vasikana vatambewo nhabvu.
Pari zvino muri kutambirwa sei imi naMaka pamabasa amuri kuita kumaruwa?
Vanhu vari kutitambira zvakanyanya ende zvikuru sei vari kukurudzirwa nekuti mwana musikana wechidiki awanikwa achishandura mafungiro evanhu panyaya dzekusaroorwa uye panyaya dzebhora. Akakwanisa kutowana achiwana achitaura namambo Mutambara vachikwanisa kumupawo zvakare nzvimbo yekuti akwanise kuvakira education center yake. Changa chiri chishuviro chake kubva pakatanga nyaya yeCovid nekuti vana vari kumaruzevha havasi kukwanisa kunge vachiita maonline lessons. Saka zvinhu zvakanga zvichimubata zvakanyanya. Saka musi wa29 akakwanisa kunge achipuwa nzvimbo yekuvakira zvakare mudunhu ramambo Mutambara mumusha wokwaNdongwe.
Vanhu vangada kuziva kuti pari zvino muri kupi uyezve makafunga sei kuti mushande munzvimbo dzamataura idzi?
Isusu tinogara kuUnited States kunzvimbo inonzi Madison, Wisconsin. Kuti azosarudza kunoshanda kuchimanimani haana kungotangira ikoko. Akatanga achishanda neRosaria Memorial Trust iri kwaMurewa vachizoenda kunana Shamba kuzotanga kubata nevasikana vekunana Bondoro nevekudzara sekwavanotamba bhora vanonzi Maningi Football Club vachizobva. Pakaita mvura yecyclone idai paya vana vakawanikwa vachisara nherera dzakawanda, misha yakukurwa, vanhu vakafa uye pfuma yevanhu ikaenda. Ndopaakasarudza achiverenga nekuti achinobva kuZimbabwe, saka interest yake yakanga iri kuZimbabwe. Achinzwa nenyaya dzekuti cyclone akabva ati regarandi dzose renherera dzemwedzi, vanga vatione makorowo, vamwe vasingaende kuchikoro nevamwe vatsva vanherera tsva dzaunzwa nenyaya yecyclone. Ndosaka akazoita muzinda wake ikuu.
Kana achinge awanikwa achikunda pachirongwa charichi anowanikwa achipiwe?
Vanoti mubayiro umwe womubayiro yachapiwa ndewokuti akwanise kuwanikwa achisimudzira mabasa ake, hanzi ischolarship yekuti maprograms aari kuita awanikwa achisimudzirwa.
Nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mpanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera svondo rinouya. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa matambudziko asangana nenyika ekuurayiwa kwevana vadiki. Vangava vati kuurayirwa nyaya dzemishonga kana kuurayiwa nevabereki, zvikuru vanenge vanetsana vopedzera shungu mukuuraya vana. Tinotarisa kuurayiwa kwemwana wekwaMurewa Tapiwa Makore pamwe chete nevana vana vakaurayiwa kuChivhu nevamwe vari kuurayiwa munyika vangadai vasiri kutaurwa nezvavo mumapepanhau nemudzinepfenyuro. Mukutarisa nezvenyaya iyi tabata munyori wesangano revanhurume revarume Svinurai vaTemba Nzounhenda. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaNzounhenda.
Ndino tenda neku kwa pachirongwa. Mufaro wangu chose kuwe pachirongwa. And it's an honor also. Thank you.
Vanzo nenda, zviza munga taura wemi sesanga narewa rumeshu nurai pa matambudziko atiri kuona asanga na nenyika. Eku uraiwa kwe wana, vanga wawaru kurairu wanyadze mishonga. Kana kuuraiwa ni wabereki wawo chaiwa, kana wabereki wakangawa shunguruzana.
Ndaka mirira varumeshu nurai men's forum. Tinoda kutaura pamusoro pekushushikana kwedu, kurwadziwa kwedu, nezvave kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Zvekuti takungoona vanhu vachiurayana. Kunyanya takatarisa nyaya yevana vadiki vasina zvavanoziva, vasina zvavapara, vari kuurayiwa nevanhu vanoziva zvavanoda, zvavanofunga kuti zvakavanakira ivo. Ingave nyaya yemishonga, ingave nyaya yekutsama kana kutsamwisana, ingave nyaya yemutoo werudzi hupe zvavo. Hakuna chikonzero chinofanirwa kuti vanhu vaurayane, ende hakuna chikonzero chinoita kuti vanhu tisarudze kuuraya vana nekuti tinoda kuita zvatinoda kuita isu savanhu vakuru. Upenyu hwakakosha, ngatiuchengetedzei. Mwari akatipa, anoda kuti tiuchengetedze tichiita zvaanoda iye.
Tichitarisa mukurarama kwedu muchivanhu, vanzoo nenda, vakuru vanoti karere kagokurerawo, vanhu vakurasika papi?
Hongu, ndinoda kutenderana nemi pakuti munhu wese anoda kurerwa nemwana wake kana tasvika mukukura kana mukushaya. Sekuti vakuru vakati chirere chigokurerawo, asi isusu tinoda kurera vana. Not because vanofanira kuzotirera, asi nekuti vane kodzero yekurarama upenyu hwavo vasingavhiringidzwe, vasingashungurudzwe kana kumbunyikidzwa. Saka naizvozvo tinoda kungoti vana ngavachengetedzwe vari vapenyu, vachiwanawo zvavanoshuvira zvatinokwanisawo kuvapa. Asi ndinoda kungoti ini, hakuna kana chikonzero chinofanira kuita kuti vana ivavo vashaye upenyu nekodzero dzavo.
Asi muchitarisawo izvo zviitiko izvozvi, zvii zvamungataurawo?
Wedha mushonga uri kutsamwa uri kuita sei, ini ndinoona kuti chekutangisisa vanhu tinenge tadevelopa kamwe karuchiva kekuda zvakanakisisa zvatinonyeperwa kuti zvinounzwa neropa remunhu. Saka naizvozvo tinongoti huipi wangozara munyika, usatani, udiabrosi wangozara muvanhu, unoita kuti munhu afungidzire kuti kuuraya umwe munhu kunogona kumuitisa mari, kana kuti kunogona kumupa upenyu hwakareba, kana kuti hwakanaka, kana kuti kunogona kumupa kutyiwa nevamwe vanhu. Whatever reason yaanenge achizviitira iyoyoka, hatina chatinombokurudzira kuti mishonga here kana kuti kutsamwa here, zvinhu zvese hazvifaniri kusvika pakupera nekuti wazouraya umwe munhu. Kana uine zvinokunetsa, udza umwe munhu, udza vanobatsira, udza mapsychologists, udza macounselors, udza chichi, kuitira kuti ubatsirwe urarame upenyu hwakanaka uchikoshesa upenyu hwe the next person. Mwana mudika ana chanoziva, chero Bhaibheri rakataura kuti regai vana vadiki vauye kwandiri nekuti havana chavanoziva. Naizvozvoka ngativaregedzei vararame upenyu hwavo nekusaziva kwavo kana kuti nekusatadza kwavo, vazosvikawo pakunzi vanhu vakuru vaakuzvifungirawo kuita zvinhu zvavo vega. Ngativapei upenyu hwavo vana ava. Sekuunzwa kwavakaita panyika naMwari, isu chedu tinofanira kungovachengeta kwete kuvauraya.
Aiwa, tinotenda zvikuru vanzo, nenda kuwana nguva yekupinda muchirongwa chedu. Manga makateerera kumunyori wesangano revanhurume revarume svinurai vatemba nzounenda muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Muzvina bhizinisi wechidiki anga aine mukurumbira munyika, Genius Ginimbi Kadungure, aradzikwa zvine mutsindo kumusha kwake kudombo shawa. Vanoita mabasa ekutengesa zvinhu mumigwagwa vanocherechedza zuva reInternational Vendors Day. Studio 7 inotarisa zvakadzama kuverengwa zvakare kwezvakabuda musarudzo mudunhu reGeorgia. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu chanhasi, munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.